Bato guru rinopikisa re-TCCC rinoti harisi kufara nekubvumidzwa kuvhota kwaitiswa vanhu vasingagare mudunhu reHarare West. Vari kukwikwidza vakamirira TCCC muHarare West Muzvare Joana Mamombe vaudza vashandi veZEC kuti havasi kufara nekuvhoteswa kwevamwe vanhu vanga vasiri mugwaro revavhoti.
Takungoona vanhu vari kungouya chipinda vachinzwa nenhamba dzavari kufonera dzavari kupiwa dziri kukonfema muDVR. So isu nyaya yedu ndeyekuti aiwaka kana mune DVR mishini yacho ngaiuyeka pano yokonfema maagenti edu aripo vachiona zveshuwa kuti munhu arimo. Pane vanhu vane maslips, mavota registration slips aya vari kurambirwa kuvhota. Pane vanhu vari kushandisa *365# vari kurambidzwa kuvhota. Kwozoya munhu bodzi ane nhamba, nhamba iri kunzi kufonerwa kuiaraenda iye wachibvumidzwa kuvhota nemhaka yei?
Kanzura weward 16 kuHarare West vaDanford Ngadziore vati vakwanisa kumisa vamwe vanga vachida kuvhota paMaranatha, asi munhu mumwe chete angatovhota kare kuHeg Park Primary School.
Ndizvo munhu asiri muvhota zvo anovhota through a phone call inofonana ofisa veZEC achifona samo vasingazivi namba yacho, vasingazivi kana adiresi yacho, achibvunza kuti munhu uyu ari muvhota zero here. Munhu iyeye angangoti yesi ari muvhota zero, zvochimupepa kuti atovhota. Ndau dzokuti zvakadaro zviti
mukuru anga achiona nezvekuvhotesa kuward 16 vaGift Homwe vati vanga vasina kuona izvi zvichiitika nekudaro vanga vaudza vari kunyunyuta kuti vaende kuhofisi yeZEC. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumutevedzeri wasachigaro veZEC uye vari mutauriri wekomishini varonikiwa sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Tatadza kunzwawo kubva kumushandi mukuru kuZEC vauto Ilesi Laigwana, asi mutauriri wemapurisa vaPaul Tembanyati vaudza Studio 7 kuti hakuna mbomhanara nyaya yevavhota vasiri mugwaro revavhoti.
Sofa hatina ripoti yatati tapiwa isusu.
Mumwe wavavhota nhasi ndeamai Biula Mutunami, avo vati vakatonhorwa zvakanyanya nezuro usiku vakamirira kusvika kwemapepa ekuvhotera. Vacolin Chageza vati zvinovashamisa zvakanyanya kuti sei bepa rekuvhota rakashayikwa musi wekuvhota. Vahomwe vabvuma kustudio 7 kuti nezuro vanhu vakavhota kwemaawa matatu chete sezvo bepa rekuvhotesa musarudzo dzemakanzuru rakanonoka kuuya uye rakazoshota zvakare. Kuvhota kuri kutarisirwa kuvharwa nhasi nguva dzakasiyana siyana. Dzimwe dzenzvimbo dzavhurwa nhasi kuti vanhu vavhote muHarare dzinosanganisira Marlborough, Warren Park neWestleigh. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Rutendo Mawere.